Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda avo vakurudzira vamunangagwa kuti vasaine bhiri iri kuve mutemo sezvo ivo vamunangagwa pachavo vakavimbisa kuti vachabvisa mutemo wemutongo werufu munyika pavakatora matomu muna 2017. Mumiriri wedziva resekwa muparamende vaEdwin Mushoriwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vakakwidza bhiri iri kuparamende vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa nedare reSenate uye vamirira kuti mutungamiri wenyika asaine.
Mutemo uyu kana ukange wasainwa wakuita kuti Zimbabwe inge yakabatana nedzimwe nyika dzakawanda pasi pano, kunyanya even mudunhu rino reSADC, kuti tifambe mugwara idzva tichiziva zvakare kuti mutemo wokutongera munhu rufu hausi mutemo uri maringe netsika dzedu, hausi maringe uri maringe neeven neshoko raMwari, kuti tinoziva kuti munhu wokutanga kuuraya akanga ari Cain akauraya Abel, asi Mwari havana kumutongera rufu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, Zakro vaEdson Chiota, vatenda dare reSenate nekupasa death penalty abolition bill.
Toda kutenda kuparamende yeZimbabwe, tinoimba kuti mutungamiri wenyika nerukudzo rwaainarwo vachaitawo tarisa zvikuru izvo zvatiwa neparamende yeZimbabwe setarisiro yevana veZimbabwe, kuti mutemo uyu unge uri mutemo unge uchinyangadza zvikuru, usingapi nyika chimiro, usingatarise kuvanhu sezvavanofanirwa kunge vari.
Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana Chipanga Mazano munyaya dzemutemo reVeritas, amai kuziva kwaShe Chingoma, vaudza Studio 7 kuti zvaitika zvakanaka chose nekuti zvinoreva kuti hapana munhu achaurayiwa kunyange akapara mhosva ipi zvayo.
Zvazvinoreva ndezvekuti hapana munhu achatongerwa rufu pane imwe neimwe mhosva mukati menyika yeZimbabwe. Ende izvi zvaitwa nedare reParamende zvinoenderana nebumbiro remutemo repasi rino rese yatinoti izvo iwo maInternational Human Rights Instrument. Saka nhasi izuva rakanaka, izuva redu rekufara, tichifarira kuti hurumende yedu neParamende yedu yaitevedzera magwaro emutemo epasi rino rese.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru wesangano reAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vapembedza dare reSenate vachiti zvaraita zvaratidza kukunda kwavo nevamwe vese vange vari kurwira kubviswa kwemutemo wedeath penalty pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuupenyu. Amai Masuka vati vanotarisira kuti mutungamiri wenyika vachasaina bhiri iri nekukasika kuti rive mutemo. Vachivhura chikamu chechipiri cheparamende yechigumi, vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death penalty abolition bill. Vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017. Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.